Vamwe vanhu vanosanganisira vechidiki vange vachinyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kekutanga muupenyu hwavo. Mumwe wevanhu vakadaro ndiKindness Mukume, uyo atange asati awana mukana wekunyoresa achitiwo azokwezvwa kuuya kuzonyoresa nenyaya yekuti ange auya kuzoona vamwe vevaimbi vange varipo sezvo achifarira zvemumhanzi.
Ndanisitosva hangu mukana.
Mumwe zvewe vechidiki Muzvare Shamiso Ncube, avo vane makore 24 ekuberekwa, nemumwe wevanyoresawo kuti vagokwanisa kuvhota pachiitiko ichi, vachiti vange vasati vanyoresa nekuti vange vaine kanguva vari kuSouth Africa.
Ndandisipo ndandiri kuSA, saka iye zvino ndadzoka kumushando, saka ndatoregistra.
Vatawanda Chimini, vanove mukuru wesangano reElection Resource Center, rinove rimwe remasangano ange ari muchirongwa ichi, vati vakatanga kushandisa chirongwa chekushandisa vaimbi kuedza kukwezva kuti vanhu vanyorese kuvhota kubvira gore rapera. Vati chirongwa ichi vari kuchiita senzira yekuedza kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota, kunyanya munzvimbo dzine vanhu vashoma vari kuita izvi. Vachimini vatiwo kunyange hazvo chirongwa cheBVR mopup chaiye kupera, chirongwa chekuedza kukwezva vanhu ichi chinobatsira sezvo kunyoreswa kwevanhu kucharamba kuchienderera mberi kusvika mazuva 12 mushure mekunge zuva rekuvhota ratarwa zviri pamutemo.
Basa ratiri kuita rakakosha, riri kubatsira kuvamwe vatiri kutaura navo panapa vanga vasati vatoregista asi vaine zvese, asi nekuti taita urongwa hwakadai vabva vatoona mukana wekuti vadii varegiste kuzovhota. Saka tofanira kuti zvinge zvichinakidza zvokuti vanhu varegiste, vanhu vachipuwawo information yekuti kuregista kwacho zvinorevei, ndekupi kunyepa, nekuti vamwe vari kunyeperwa izvezvi kuti tikakuregistai tadai sotiyaziva kuti mavhota. Tine urongwa hwekufamba tichiendawo kumamicha tichivaudza vanhu kuti aiwa inhema, ukavhota pawadira hapana achaziva kuti wavhotera papi. Ngatisabvundutsirwe, ngatisachichidzirwe. Saka chirongwa uhu ndehwekukurudzira asi tichidzidzisawo zvakare kuitira kuti vanhu vazvinzise simba revhoti yavo.
Mukuru wezvesarudzo mudunhu reBulawayo amai Stembiso Kupe vati chirongwa chanhasi chavabatsira zvikuru pakusimudzira huwandu hwevanhu vauya kuzonyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Vanhu vauya vakawanda. Iko zvino tatanga tine mechini 2. Tatoisa wechitatu, tatosedzera wechina. Takatarisa ikozoro kuti tinganotora wechishanu. Kune nhamba yatake takananga tichitanga exercise. Asi hatisati tasvika, asi tatopfuura hafu yacho. Zviri kuitika nhasi zvakatinakira zvikuru.
Chirongwa cheBVR mopup icho chakatanga musi wa10 chinotarisirwa kupera nemusi wechina 8 kukadzi. Dunhu reBulawayo ndiro rine vanhu vashoma vanyoresa pamatunhu ose ari munyika. Vanhu zvikamu 50 kubva muzana ndivo vanyoresa kusvika pari zvino mudunhu iri. Vanhu vanopfuura 500,000 ndivo vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota munyika mose kusvika pari zvino. Zeki inoti yakanga yakatarisira kunyoresa vanhu vanosvika 5,000,000. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.